A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, May the 3rd, 2018. Welcome to the women's segment, the women's roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at a call by women's rights groups and ordinary women for an increase in the number of women in decision-making positions in all the country's political parties. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But for you ladies out there, as you know, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Remember, on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 and join in the conversation.
Yes, if you are just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at the call by women's rights groups for an increase in the number of women in decision-making positions in all the country's political parties.
And the call follows results that have been filtering in from the ruling ZANU-PF primary elections, which has seen a small number of women making it in some of the decision-making positions. They have failed to meet the 50-50 representation star, and although the opposition MDCs T has not yet held its own primaries, there are also concerns that, you know, women may suffer the same fate as their ZANU-PF counterparts.
Yes, and although the women make up over 52% of the population and have also registered a large number, they are registered to vote in large numbers, yet there are concerns that this will not translate into good numbers of women in decision-making positions.
And the Constitution of Zimbabwe currently guarantees 60 reserved seats for female members of parliament through proportional representation for two terms until 2023. The same constitution guarantees equal representation of women in all public bodies and compels the state to ensure that this happens. But, you know, the constitution right now, you know, the Zimbabwe Electoral Commission must not wait for a court to challenge and ensure that the constitution is upheld, but must direct all political parties to comply with provision for equal representation. But we see, Star, that this is not happening in reality. It's on paper, but it's not being enforced in reality.
Yes.
So far. Yeah,
kulabo abasanda ukusixhuma kathesi lamhla sixoxa ngenani labesifazana okumele labo babe khona kwezombusazwe labo beyenze esingathi ngama decisions imbono. Siyananzelela njalo ukuthi isisekelo sombuso welizwe sithi kufanele abesifazana labo babe lenani elifana nala besilisa kwezombusazwe lapho sikhangela kudalele eParliament lokunye. Kodwa akunjalo, iningi lithi ukhangelwa nje ukhetho lolu olokudinga abazancintisa bemele ibandla leZANU-PF kuzigaba ezitshiyeneyo zelizwe. Impumela yakhona ikhomba ukuthi abesifazana bavele sebelihlekanya elincinyane khonapho. Kungazakali lokuthi abazanqoba okupheleleyo yibaphi, kodwa bona laba abavele bekhona inani labo liphansi kakhulu. Ngakho inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana ziyakhonona ukuthi ungahlolisisa uzafica ukuthi abesifazana yibo inani labo eliphezulu kwababhalisele ukuvota, kodwa nxa sokufika abavotelwayo bathi bona sokungabesilisa abathi lokhu akubeki abesifazana esikhundleni kumbe kubanike ithuba lokuthi labo bephatheke kwezombusazwe. Njalo kuke kwaba lomhlangano lapho abalwela amalungelo abesifazana abaxoxe ngakho lokho bona bevele bezinkokheli zamanye amabandla. Lapha ke sike sezwa emhlanganweni lawo kuke kwakhuluma uNkosazana Priscilla Msiyairambi Mshonga. Yena ke isiphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana weShime Ncube. Kwakhuluma uNkosikazi Lucia Mativenga, yena ke umkhokheli we-PDP. Njalo kwakhuluma loNkosazana Thokozani Khuphe, layo ukhokhela elinye lamacele e-MDCT. Bekhuluma ngakho khonokho ukuthi kungani abesifazana bona bengangeni kwezombusazwe bechiwa phandle. Asike sizweni ke amazwi abo bekhuluma kudaba ebesilethulelwe ngintatheli izindaba yethu Anastasia Ndlovu, kodwa sizezwa nje amazwi abo bekhuluma abesifazana ukuthi bathini ngalolu daba.
Because abaningi baphuma kuma-political parties. Sesibonile ukuthi manxa sikhuluma ngento zabomama, uduwo lethu luvela kuma-political parties. Ngoba ama-political parties akontrolwa ngabobaba.
I-politika yona ngokwayo yinto engani yesavisa ngoba kule violence. Phakathi kuma-political parties lapho abasebenza khona langaphandle nxa sokuluyo. Uyabona, uzabona ukuthi even ngesikhathi sama-primary phakathi ephathini kuyabe kulokuhlukuluzana lokundlwangundlwangu okuthize. So omama izinto zenoyisi ngabazifuni. Omama baye befuna izinto ezinokuthula, izinto ezihamba kahle, izinto ezigoqwe kuhle.
Kuyamangalisa kakhulu ngokuthi nomama yithu esibaningi. Ungakhangela abantu abarejistere omama 2.8 million barejistile njengama-voters. Kusitsho ukuthi omama yibo abaningi ufanele bebe ngama-candidates.
Kusobala ukuthi ama-politicians ethu yizihwaba zabantu. Kabacabangeli abanye abantu, kabacabangeli ilizwe, bayazicabangela bona bodwa. Bafuna ukudla basuthisisa izizwe zabo kuphela. Lokho ukuthi balwela thina, hayi azayimboni into enjalo mina. Ngakuthi abalela thina, ngakuthi asebasivuze ukuthi nasifunani labo, ngakuthi asibathola indlela zokukhulumisana bevodwa, bakhulumisana kuhle.
Lapho ke sizwe abesifazana ade bekhuluma okuchiyeneyo ngokuthi kambe bathini ngalokho ukuthi nani labo alingenanga lenela. Nxaliqathaniswa labesilisa ikakhulu kumpumela yokhetho lama-primary elections awezanu-PF.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu chemadzimai pano pachirongwa chedu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika mumapato. Umo madzimai mazhinji vari kutsamwa kana kuti vari kushushikana ivo vachiti havasi kukwanisa kuwana zvigaro zvepamusoro. Uyezve tinoona kuti bato rezanu-PF iro riri kubva kuita maprimary aro rakatadza iro kusvitsa chiga chacho chiya chinonzi 50-50 chinotaurwa mubumbiro remutemo wekuti iwo madzimai vapiwe mukana wakaenzana nevanhurume. Saka izvi ndo zviri kushungurudza madzimai akawanda uye zvevamwe vari kutoti ivo kunyangwe zvazvo bato reMDCT risati rapinda mumaprimary vari kutarisira kuti bato iri richaremekedzawo kodzero dzevanhukadzi uye nekuvapa mukana wakaenzaniswa nevanhu rume. Tinoona kuti pane masangano mazhinji anga ari kuita iwo misangano akadai se Women's Coalition of Zimbabwe uye zvene vamwe ma coalition Rainbow Coalition vakawanda vari kuedza kubatanidza kuti madzimai vawanikwe vachitsigirana munyaya idzodzi dzezvematongerwo enyika uye zvekuitira kuti madzimai vawanikwe ivo vachipiwawo zvigaro zvepamusoro. Asi regai timboenda kuna amai Linet Karenye the MDC vanomirira ivo madzimai mubatsi irori timbonzwa kuti vanga vari kuti chii panyaya yesarudzo yavo yemaprimary ichauya munguva inotevera. Parizvino regai zvee tichaedza kukuratidzai zvanga zviri kutaurwa izvo nemumwe mudzimai zvakare Yvonne Musarurwa achitaura iye nenyaya yekushayikwa kwemadzimai munyaya idzodzi dzezvematongerwo enyika nyanya mumapato ezvematongerwo enyika kuti zvigaro madzimai vanenge vachizvidawo zvepamusoro asi vakawanda havasi kuwana mukana wekuti vawanikwewo vachipiwa zvigaro izvozvi. Saka ticharamba tichienda mberi tichiona kuti tingakupei kuti munzwe zviri kutaurwa naivo madzimai zviri kubva mumukanwa mavo nyanya panyaya iyoyi nekuti vamwe vakanga vari kumisangano kunzvimbo dzakadai sekubulawayo kwakaitwa mumwe musangano mukuru uko madzimai vaichemazve vachiti ivo vanokwanisa kunge vachida kupinda munyaya idzodzi dzezvematongerwo enyika asi havasi kuwana mukana zvizhinji zviri kuvadzivisa vamwe vari kunzi ivo vari kutya kuti vawanikwe ivo vachiendesa aye anonzi maCV avo kuti vawanikwe vachipindawo mune zvematongerwo enyika zvichiburikidza izvo kubva kune nyaya dzezvematongerwo enyika kurohwa kwaitwa madzimai nezvimwe zvakadaro asi ndo zvimwe zvatichange tichizeya nhasi kuti tinzwe kuti chii chiri kuita kuti madzimai vasawane mukana iwoyu masangano ari kuita zvakakwana here mukudzidzisa madzimai tinoona masangano akadai se Women in Politics ari kuita iwo misangano pari zvino vane mumwe musangano mukuru vakabatana ne Women's Coalition muHarare vachiedza kukurudzira madzimai kuti vawanikwe ivo vachipinda mune zvematongerwo enyika iye zvino zvatakamirira zvedu kuti timbonzwa kune mamwe madzimai asi regai timbochingamidza vari paFacebook page pedu palive feed yedu pari zvino tinzwe kuti vari kuti chii tinoona kuti pane vamwe vatopinda muchirongwa regai tiende ipapo timbokuchingamidzai tiri kuona tina Billy Mavhunga ari kutanza muall ears ndiri pano tina Sibon Liswe Msipa Mpala ari kuti ndiri pano Swanbrick Junior Mahambo hanzi hi How are you? Zambia Lusaka. Tukukuonai this good program. I love it. And I love your hairstyle. Star, may not maybe talking about you or me, but thank you. Edwin Mafa is saying, I'm watching from Cape Town. Roni Nyamanda. Anzi, tapinda omuchirongwa. Ruth Adams, varipano varikuona nesu. Tiripano, varikutivo tiripano pachirongwa. Kane Gwatiringa, anzi, ndirikuona kuJohannesburg. Murisei kuhama. Kana murikupinda muchirongwa chedu ivai majwa. Nyai mpakanzi shee kuitira kutoni takawanda uyezve ibvai manyora imi namba dzenyu asi ndiri kunzwa kuti tina amai Linette Karenye vanobata ivo chigaro chemadzimai mubato reMDCT yava Nelson Chamisa vandakwanisa kutaura navo ndichivabvunza inini kuti zvakamira sei pamusoro penyaya iyoyi regai tiende kwavari tinzwe
zita rangu ndonzi Linette Karenye ndiri chairperson wemadzimai MDCT. The issue atinayo izvozvi tiri mu process ye candidate selection. Hatisati tapedza final list yekuti tiite make sure kuti tane madzimai mangani vari kuda kukansela, tane madzimai mangani ari kuda kuma NP nemadzimai kuti vachapinda ndevapi ku proportional neku senate. Asi takakwanisa kupiwa maapplication maprovinces ese ari 12 ende umwe naumwe ainyora kuti anoda kuisawo CV rake papi asi process yatari izvozvi kubva nhasi kusvikira musi wa12 ndo process yatanayo kuita finalization yekuti vakakwalifya ndeapi vari kuenda uku ndeapi vari kuenda uku ndevapi vari kuenda kumaprimaries vonopinda kumaprimaries semadzimai takakati neposition yedu mupati kuti tiri kuda 50% pakukwikwidza kucouncil kulocal authority nekukwikwidza kuma MP asi mamwe madzimai kumareserva nenyaya yeviolence nenyaya yeintimidation nenyaya yefear mamwe madzimai haana kukwanisa kuwana kushinga kwekuisa maCVs avo kumacouncils nekuparliament bati kunewo vanga vamachua vakakwanisa kuisa maCVs avo asi mumazuva maviri matatu anotevera tinenge taakunyatsoziva kuti provinsi yakati yakabudisa maCVs mangani provinsi yakati madzimai akakwalifya mangani asi semadzimai tiri kungoti isu mutemo mutemo tiri kuda kuti tiwanewo mukana wakaringana navana baba mayuthi ndizvo zvimwe chete vasikana vedu vechidiki vari kukura tiri kuti isurise kukura kwatiri kuita todawo kuvasimudzira kuti vavanewo mukana kukanzuru vawane mukana kumaMPs vawanewo mukana pamaproportional representation atichange tichizoisa kuparliament kuya kwelow house saka ndo process yatinayo asi tichingokurudzira kuti patichange takuenda kumaprimaries kwacho isu semadzimai sachea wemadzimai tichange tiripo tichionawo kuti fairness yaitwa kune madzimai ose akaisa maapplications avo
Aiwa potrukubva kunzwa kuna mai Linette Karenye vanobata ivo chigaro chemadzimai mubato reMDCT yava Nelson Chamisa. Regai tende zvakare kuna muzvare Yvonne Musarurwa vachitaurawo zvavari kuona zviri kupingaidza madzimai akawanda kuti vapinde mune nyaya idzodzi dzezvematongerwo enyika.
Vanhu vechirume vanofunga kuti vakadzi havakwanisi kutungamirira. Ofwish kana makada kuzvicherechedza nechekuti mukadzi anonga ari mukadzi wemunhu ari mudzimai mumba achidawo kuita kana kuti member of parliament. Murume anenge ari member of parliament munhu wekuti anongofokasa nongoti makiseni achongomuka achonanga kunerotsvaga power. Mukadzi uchambodawo sara pamba uchimbecha mabasa epamba. Saka isusu we are better leaders sevanhu vechikadzi pakuti we are responsible kuti ndotanga ndatsvaira mba mangu ndotanga ndabikira vana vangu then ndozvinonotsvaga pawa zvinoratidza kuti zvoni even pakutungamirira nyika yeZimbabwe vanhukadzi vane mukana wekuti vakwanise kusimudzira nyika because makatarisira for the past 38 years nyika yanga ichingotungamirwa nevanhu vechirume but hapana chiripo kubvira chipiwa independence munyika yeZimbabwe tingori pazero hapana infact tirikutoramba kuchishowedzera kuondonga nyika yedu.
We're hearing their star from Yvonne Musarurwa, and we also heard from Mai Linette Karenye of the MDCT. She is the chairperson for women's in that organization. So she was actually saying they are in the process right now of putting their list together, but she said they are very mindful of respecting the 50-50 as said in the constitution. So I asked her that, but how are you going to ensure that this happens? And she said, yes, they are actually having problems of women in the rural areas bringing in the CVs forward, because she said some of them are very, very afraid. You know, they've been harassed before, so they're not, you know, coming forward and putting in their CVs that they would like to take up some of these positions. So she says as time goes on, she's hoping that more women will actually bring in their CVs and we'll see a change from what we saw happening in ZANU-PF just recently.
Yeah, yebo ke simzwile lapho ke uLinda Masarira ukhulumela elinye icele leMDC elikhokhelwa uNkosazana Thokozani Khuphe. Uxolo echasisa ke uNkosazana Linette Karenye ukuthi bona bakakhethi ukuthi ngobani abazancedisa basakulungisa, sithemba lakho kuzahamba kuhle. Kodwa okudanisayo nje ukuthi izolo sizwile ukuthi esinye isiphathamandla sivela kuleli bandla sehlulekile ukukhuluma emhlanganweni, abanye sebemisile ngoba sibona ukuthi bona basekela uNkosazana Thokozani Khuphe. Yikho besimangala nje ukuthi kambe kuzahamba njani laba besifazana bayakhethana yini. Kodwa singayikhatshana sizweni ke ukuthi uNkosikazi Priscilla Msiyayirambe Mshonga yena ubesithini kweminye imihlangano yokukhankasela abesifazana ukuthi bekhokhele.
That if we are not 50% regularly, woman has to be a man who can get a new room. I presidential election in Yavala. I think that's what they are telling us. We are sitting in the balloon to make it only the toilets. So, election is stopping. Thank you.
Was legislator Priscilla Msihaira Mbuimshonga. She's saying they are going to push for this 50-50 gender representation in parliament. But most of her speech, she was still emphasizing what she had said before, you know, the controversial statement about how women should remind themselves that they are women by doing some, you know, some unmentionables like lifting their skirts or dresses, but people seem to be receiving the message well.
She seemed very fired up, and people
seemed to be receiving. Yes, and she went on and on about it.
I guess,
but
that's
the main gist is that women should vote for other women. That's what she's saying.
Wow, she seemed very fired up, and people seem to be receiving her very well, but let's wait and see what happens when elections do start. Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa, tanga tiri kuona apo muzvare Priscilla Msihaira Mbuimushonga vachitaura ivo kuti madzimai vanofanira kuvoterawo vamwe madzimai, uye zvevaenderera mberi vachiti madzimai musi wamunoenda kunovhota zvitarisei mubva mazoziya zvekuti muri madzimai musavhotere varume, nekuti vari kuti ivo varume kazhinji kacho vanoita kuti madzimai vasavhoterane, asi voita kuti madzimai varwisane pachezvavo vasingazokwanisa kuti vaende kunovhoterawo vamwe kuti madzimai vapinde pazvigaro. Asi tiri kunzwa kuti tine munyarikani wedu wekutanga. We have our first guest. Let's welcome Miss Abigail Mupambi of hashtag This Constitution, Our Constitution. Hello, Makadi.
Magadi zvenyu, magadi ikoko.
Aiwa tiri wadi. Mungati tsananguro here nezve organization yenyu kuti inoita nezvei? Takanyanyotarisa nyaya iyoyi yemukupwa kupiwa kwemikana kwemadzimai 50-50 representation panyaya dzezve matongerwe enyika.
Isu organization yedu mashandira inoita ndotenda zvikuru nemukana iyoyu. Isu tinongoenda kuconstitution yenyika. Toti ngai implementwe. Ngaitevedzerwe nokuti tine bilisi yokuti constitution yenyika kana yakanyorwa iripo kana ikange isingatevedzerwe inongoita senovel iri musherefu. Saka inongogona chete kufambiswa kuti itevedzerwe ndokunge isu taitora tikagona kuifambisa kana kuti tafamba tichitevera mavara akanyorwa pasi. Mukatarisa muconstitution yenyika imwe cheteyo masection acho akawanda, ukatisa kubva kusection 18, section 14, 17, section 8, section 156 pese ibabona ukuthi wona pakango woman equality but end of the day atisikuzona zvichitika saka sinongoti bumbiro romutemo ngari tiridzekwe akanyarisana senenya iyi yamadzimai yokwenza mfako mukana
tinoona kuti manga muine misangano munzvimbo dzakawanda munyika uyezve kwamuri ikoko mamune musangano zvii zvakabuda pamusangano iwoyu wokukurudzirana kuti madzimai vawanikwe vachipinda kana kuti vachivhoterana uyezve vachiremekedza ebumbiro remutemo
chokutanga ndingati tifambe zvakanyanya ndafara zvikuru ndatiwo catch up nenyaya honorable the 5th of May honorable Priscilla Misera Mbimushonga na vamwe madzimai akati vakatitangira mberi pane zvepolitics vana mai Mudhuru navamwe tati tafambidzana pamwe chete nesuwo tichikurudzira 50-50 iyoyi ndingati takadarisana nemusangano zvikuru sei wanezuro wakaitika mubulawayo tinoona kuti madzimai akunozvigamuchira nokuti mapati akasiyana-siyana anga aripo asi ini pachangu zvangu ndakaona kuti takati sarirei zvishoma vekozokatarisa zvakada kuzotiitike ipapo unoona kuti mudzimai anga akamirira MDCT inokokerwa navachamisa akakonawo kuti ataure nechikonzero chokuti amwe ana kugona kumugamuchira kuvapo kwake saka tine basa rakawanda ratinofanira kunge tichiita ratichitoona kuti aiwa tolerance culture iyo inofanira kuti titange kudhila nesu isu madzimai whilst we are lobbying kuti vanhurume navo vatitarise vachisvudurukawo vachitisvodedzera mukana asi nesu pachedu tichine basa ratinofanira kunge tichiita isu samadzimai kuti tigamuchirane tichienda mberi ndotarisa zvakare pamusoro pekambeni iyi yatiyasimudzwa namai Mr. Harambe Mushonga ini pachangu ndinoisapota iyo sekandeni tenda usingasapoti pese ndichifamba yangu tifamba tiri pamwe namai misaira Mushonga tendisingasapoti chiitiko icho chavanoti chiitike ini tandinotarisa ndinosapota the agenda behind haikona chiitiko chorudzirworwo ini pachangu misangano yese yatati tafamba handitenderani
nazvo. Aiwa mombobata makadaro muzvare mupambi. Maybe before we let you go, can you just, you said something that really touched me. Star, she was mentioning, remember when we were watching the video, you said, you know, there was a part where a lady was booed. Mentioning that she was at that meeting and she felt that although women were urging each other to vote for each other, they were not tolerant. Maybe just give us a little snippet of that before we move on to our next guest. What exactly happened?
What happened is that there was a panel of vanhukadzi vanobva kumapato akasiyana-siyana. Ndovakatitangira ndeni civil society votisati tataura. Vakataura pakazopinda kuti pachitaura mudzimai anga akamirira MDCT inotungamirwa navachamisa. Wakangokwanisa kutaura chete kusvika paintroduction iyoyo. Pavangotaura introduction iyoyo, ndopakabva paperera speech yake. Zvichikonzerwa nokuti vanhu vakatanga kuita booing, yatingati booing, vamwe vakatanga kuimba, vamwe vakatanga kubuda. Saka zvakadaro tinoona kuti tichine basa hombe isu semadzimai ratinofanira kuita kutanga kugona kugamuchirana isu pachedu whilst we are also fighting kuti vanhurume navo vasudurike vachitwezawo mikana asi pachangu ndakaona basa.
Aiwa batai makadaro Star, you just heard there from our sister, she was referring to that incident, but take over from it.
Yeah, kodwa ungachazisela njalo ngesindebele atukutsho ngamafichane inkosaza nampapa. Yeah, kwenzakaleni? Yeah,
okay, ngichazise lokho kwenzakaleni izolo.
Yeah, la ngamafichane nje ukuthi umsamo ubonga.
Ngingathi njengamafichane thina njengahlanganiso thina sikhangazele ukuthi isisekelo sombuso sisekelwe silandelwe mase sikhangele ikakhulu sonesi sikhathi esikhona sigijimisane nale i-50-50 sihamba nje silabanye bona ababakhona kwezompangazwe mase sithe sakhangela ke isenzakalo esenzakale kobulawayo recent ngomhlangano lolo kade ukhona omama bebuthene sinanzelela ukuthi kuningi okumele sikwenze thina singomama mase sikhangele ukuthi thina ngokwethu sibe ne-tolerance boba sibona ukuthi laphana ke kobulawayo omama abaningi bakhulumile bevelela kuba different parties but kutheso ukuthi isikhathi sokuthi kukhulume umama okade evelela ebandleni MDCT elikhokhelwa ngobaba uNelson Chamisa kube lo msindo lapha kuthina umama lwana sebephelela ku-introduction omama abanye sebephuma abanye sebehlabelela kodwa kuyana kuyathengisela ukuthi sisise lo msebenzi omningi okumele siwenze njengabomama as the women's constituency our house has to be put in order also lapho lathi sigangasele ukuthi nabo baba labo basinanze nabo baba labo babavule esingathi ke igate for the women lapho sikhangelela ukuthi si-active i-50-50 representation in all key decision making positions.
Siyabonga. Ye ungabamba khonapho kancinyane sizwa njalo ukuthi sesilomunye umhlonitsha wethu unkosikazi Lucia Matibenga yena ngumkhokheli webandla le-PDP njalo bekhona emhlanganweni le esikhuluma ngayo. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga. Salibonani lonke, salibonani balaleli.
Mhm. Yes, ungasichasisela nje ukuthi umhlangano wenu lo ungabe kuyini impumela ebelawo. Iyanceda yini imhlangano lo esiyibonela sibalayo likhankaselana likhankasela ukuthi abesifazana bevotelane. Ngibona ngani izancedisa yini ukukhetha oluzayo?
Ngithanda ukuthi ngicacise ukuthi omama labana esibabuthanisayo across the country. Siyabe silohlelo esithi Women Election Convergence 2018. Uhlelo lolukade luluhlelo lokukhuthaza abesifazane ukuthi bahambe bayobhalisa ukuvota. So izolo besithe gwaqa kobulawayo sishare ama-interim figures awaphumayo ku-BVR registration, ama-figures akhitshwa yi-ZEC, okutshengisela ukuthi thina siqalisa uhlelo besile-target yokuthi kuregiste omama abayi-2 million and besibuthanele ukukholisa ukushare ama-figures lawo nabomama ukucelebrate i-achievement yethu ngoba according to ama-interim figures e-ZEC sokulabo mama 2.8 million meaning ukuthi nxa ungumuntu okade uzifakele i-target usuyitshayile i-target esingathi ngesintu umgwazo vele uyahle ube ngumuntu othabileyo ofuna ukucelebrate ofuna ukuthi usheye labanye okade usebenza labo ukuthi hayi sesisebenzile sesilapha. So njengoba ukhetho solufika sizakwenzani la mavoti yethu?
Yes, so in other words you do believe that it's your campaign which made more women register, if you can also put what you have said in English.
Not solely. We recognize as Women's Election Convergence that there were several other efforts. If I remember very well, there were NGOs, the political parties themselves, but we complemented each other and we are quite upbeat that our efforts paid off.
Tiripanya yoyo mai Matilinga makadienyu.
Ndinofara makadini.
Aiwa, tiriwadi tiri kunzwa muri kutaura imi kuti pane madzimai anosvika iwo 2.8 million akanyoresa mune zvinyorwa zvamanga muri kutaura nezvazvo nezuro. Muchaona madzimai waya achizovoterawo mamwe madzimai here? Kana kuti zvinozofamba sei kuti madzimai vanonyoresa vakawanda asi taakuzotarisa kuti zvinozobuda musarudzo iyi nyanya kunyange tikatarisa iri pakanzuru kana kuti pamaparlamentary madzimai vanenge vari vashoma. Chii chamuchaita kuti muedze kuchidzira madzimai kuti vaone vachitsigirawo mamwe madzimai kana vachizogona basa racho?
Ndo zvatiri kuti chimhano chatapinda iko zvino ndechokuti voti yakafanana nemari iri muhomwe. Tava kuchiona kuti kana une mari yako wotengei nayo. Saka iko zvino tasvika pachinhano chatiri kuita yatinoti vote for a woman campaign. Saka tiri kungoti zvinhu azvigoni kuti tizvikwanise nokubwaira kweziso. Asi tichatotora nguva tichidzidzisa madzimai tichidraw consciousness awareness yavo tichingodero misangano ichiwanda vanhu vachishare maexperiences vanhu vachitaurira vanhu nokuti zvimwe zvinoitika mukutaziva.
Inhuna dzipi dziri kutaurwa nemadzimai dziri kuvatadzisa kuti vasawanikwe vachivhoterawo mamwe madzimai?
Nhuna dzinonyanya kunetsa ndedzekuti dzimwe nguva vanoudzwa kuti madzimai haatsigirani. Chinova chinhu ini pachangu handitenderani nacho. Ukaona madzimai asingatsigirani ukatarisisa kuseri kwavo kune varume vanenge vachikonzeresa kuti vanhu ava vasadi vasatsigirana. But zvimwewo zvinoita kuti madzimai akone kupinda mberi kuti vandokanda mazita avo muheti kuti vakwanise kurana for elections. Zvigozhero zvimwe ndezvekushayiwa zvishandiso zvakafanana nokuti unoda kufamba kubva papoint A kuenda papoint B. Takatovawo nevamwe vakasheya nekuti panenge pachiitwa maprimary muconstituency mapolling station mamwe anenge akawanda iwo unogona kuwanikwa padeni kune imwe polling station okonewa kukurumidza kusvika nokuti hauna chokufambisa. Saka zvokushandisa zvakafanana nemari nezvinhu zvokuzoprinda matisheti nezvimwe madzimai anotanga kuti kudzokera shure. Chimwe zvenyaya yekuti mhirizhonga sarudzo dzomuno muzimbabwe ihenyu magariro kubva zvangopinda ava veopposition but even before independence sarudzo dzomunyika muno dzinongofambirana nemhirizhonga. Mhirizhonga yacho zvino iko zvino yava wese yava mukati nemapolitical parties matinobva.
Siyabonga kodwa ungakuhambi sicela usichasele njalo ukuthi kathi nxa lisithi abesifazana bevotela abanye abesifazana lapho kulabesilisa-ke abamabandla la abasekele abavele engamabandla abo khona kuyakuthini? Ngupho wesifazane okumele bemvotele nxa umkhokheli webandla labo engowesilisa?
Thina hantsho baya bebekubhalot paper elilodwa abantu bonke laba. I-ballot paper yama-president iyabe ikhona hanje. Kube le-ballot paper yama-MP hanje. Kube le-ballot paper yama-councillor. Thina isifundiso sethu kutsho ukuthi wena nxa ungumuntu wesifazane ngena phakathi kwebhokisi lona lelo lapho kuvotelwa khona ukhangele kuphela umuntu ofana lawe ufake ucawako emuntwini yena lo ofana lawo.
Ongasavoteli umkhokheli webandla lakho kumbe obuvele umfuna nxa engasoko wesifazane?
Ayisho vele siyakhankasa thina ukuthi votelani omama. So esikutsho ukuthi umkhankaso wethu lo ivangeli yethu leyi ingavele ingene kubomama omama bazavotela omunye umama. Nxa ungathela ukuthi bakhona omama baningi kudlula umuntu oyedwa votela at least one of those women.
Yes, so since ibandla lakho lalo lilabesifazana labesilisa wena bazavotela bani laba abanye abesifazane labesilisa bevotele bani?
I-vote for a woman campaign ngathanda ukuthi ngichasise ukuthi it's a campaign that is being supported across in our political party. Also, in the People's Rainbow Coalition, a coalition of five political parties, Silo Presidential Council, a presidential candidate, Enguma, Engumuntu Esfazan. So, tikli ku People's Rainbow Coalition, ukuthi vote for a woman, the campaign yethu. Ikampeni esiyithandayo esigijima ngayo.
Ye, kulungile. Ububambe khonapho ecingweni mabela sike ngiyamukela abalaleli abasibukeleyo lapha ebulenjini silo Oscar Nari Nyathi sibe lo samukelisiwe Khumalo. Njalo siyananzelela ukuthi kule mbono ehlukeneyo ngokukhulunywe ngunkosikazi Priscilla Msihayirambe Mshonga Ubusani Mbuso Ntini uthi so glad not all women are like Priscilla. Kodwa uStanford B ove yena uyamsekela uthi well said Madam Priscilla, zim women libala elingalunganga. They cry for equality yet they vote for men. Lo sakhile lilinela ye ubukele lapho. Ye ngabona abanye bebengathandi nje amabala akhulunywa ngoba besithi bhadla unkosikazi Mshonga. Kodwa Lakson lakhe uthi le nto yokuthi abafazi bevotelane bodwa can a ZANU PF project, why ingekho emakhaya and why divide the people based on gender? Ayikho na unkosikazi Mathivenga lapho uzasichazisela ukuthi yebo ba divided abantu based on gender njalo iZANU PF project, kodwa asikwazi ukuthi kungani usitsho njalo buti Lakson lakhe. Simukele njalo ubhuti Msunduzwa uthi babukele Jozi e-airport kanye lo S. Lindsay Hammond labo babukele. Marvelous.
We have our other guest with us right now. Tina Mailinet Karenye, the MDC, Tia Vachami, Savano Mirevo, Mazmai, Makadiko, Pachirongwa. Aiwa, tiriwadi, murukunzwa iri mudandaro vazhinji varikutarisa ivo kuti imi sebato reMDC yavachamisa zvii zvamuri kuitawo kuitira kuti madzimai vawanikwe vachizowanawo zvigaro zvepamusoro pamuchapinda mumaprimary tichitarisa zvatakaona zvichibuda kuZANU PF.
Isu semadzimai tiri kutarisira kuti zvinhu zvedu zvinge zvichiitwa murunyararo. Tiri kutarisawo kuti semadzimai shataka kumbira kumusangano kuti tiwaniswewo mukana wakaenderana nevarume nemayuti nevese kuti tiuwane. Ende musikana uyu pataka upiwa takakokorodzawo madzimai wose kuti vese vanonzwa kuda kumira kumakanzura, kuma MPs, kuma proportional representation ku Senate vanyore ma applications avo. Vese maapplications avo akatambirwa. Saka naizvozvo tiri kuti isu kota yedu yemadzimai nemayuti kwatinenge tati isu toda mareserved seat iwayo tiri kutora mareserved seat, ende takati kuti titoona pekutangira masiti ose ekukanzo akakwikwidzwa nemadzimai muna 2018. Chero taka ahwina seMDC kana tisina kuahwina, tiri kuti ndope kutangira masiti wayo ese ari ekuparliament nekulocal government ari reserved for women. Then tichibva tatsvagawo ataiona kuti aya tinokwanisa kukwikwidza semadzimai, tikabva tatorazve kuti aya ndo masiti atiri kuda. Saka tasara kuti tiende ndekwekuti madzimai achanokwikwidza naoga mune nzvimbo dzakati wande, asi mumwewo madzimai ari kukwikwidzana nevarume. Saka ndo zvimwe zviripo patiri kuita parizvino.
Ko kumadzimai vekumaruva tanga tiri kunzwa kuti vakawanda havana kuunza maCV kana kuti zvinodiwa kuti vawanikwe vachipindawo musarudzo idzodzi, zvakamira sei?
Madzimai ekumaruva mazhinji acho haana kukwanisa kusimuka kuunza maCV. Vazhinji kuvabvunza vangori nemweya wokutya. Vamwe vanoti isu kuti tizoisa maCV edu tikakwikwidza tinozotanga zvekurwiswa munguva yesarudzo from the ruling party, nekuti history irimo muZimbabwe ndeyekuti munhu wese anoda kumira kunyanyanya munhukadzi ukaiswa victimization iyoyo, ukarohwa kana ukapisirwa musha. Saka vanhu vanongofunga sarudzo dzagara dzichiitwa muZimbabwe, paya panorohwa vanhu, paya panourayiwa vanhu. Saka munhukadzi kuti azoshinga, unoona murume wake kuda anenge akuti uruda kuti unokwidza kuti uzondipisira musha wangu. Saka haizi nyore kumadzimai kuti vasimuke vatinokwikwidza. Saka vazhinji vatinoona ndevaya vari mune nzvimbo dziri nani, zvakaita semunana Harare, semumataundi imomo. Asi kazhinji zhinji kumaruzevha madzimai edu vari kutya. Zvosiyanawo nedzimwe nzvimbo nemadzimai acho kuti umwe akura zvakadii papolitical career yake, ndopaunoona achishinga kuita fizi. Asi vazhinji wacho unongoti ndinotya, ndinotya, ndinotya. Saka tichine challenge uye tichitori nebasa semadzimai kuti tiende pasi ikoko kunovadzidzisa kuti aiwa izvi hazvinei nekuti wakadzidza zvakadii, hazvinei nekuti uri ani, asi zvine chekuita maringe nekuziva zvauri kuda nekunomirira vanhu zvakanaka. ndozvatinoda kuti titange kudzidzisa madzimai tichibva nechepasi tichikura nekuti ndinoona masivic organizations edu mazhinji haadi kubata madzimai achiri pasi kana kuti vasikana vechidiki vachiri pasi vanoda kuzotanga kudzidzisa munhu atove mukanzo munhu atove mupariamendi zvinova zvinodisadvantaja madzimai macivic organizations anofanira kuti tichingobva kusarudzo vaya vese vasiri kupariamendi nevasiri kukanzo votanga kudzidziswa kuitira kuti panozonzi kuvanhu uyai vanhu vanotanga kusimuka.
Mai Karenye, maybe if you can just tell us that in English. I had asked you a question that what's the situation within the MDCT regarding the participation of women in the parliamentaries, judging from what we have just seen coming from ZANU-PF, where they failed to meet their 50-50 quota. What are you doing as MDCT by Nelson Chamisa? If you can just tell us.
As a movement for democratic change, as Assembly of Women, we have encouraged the women to participate in the coming elections. So yes, we are in the process of selecting the CVs, and we are also in the process of receiving the CVs from the councillors and CVs from the members of parliament. Right now, we have received at least every constituency has submitted their CVs, but not all of them are participating as women. Some of the women are forthcoming, but some are not. But the challenges we are having is in the rural areas, the participation is very low. If you ask them, they will. Is very low, and they are saying they have got the fear, the victimization from the ruling party. They have also this history that in the past elections, women were beaten up, women were victimized by the ruling party. So they are failing to participate because of that issue of victimization. But in the urban areas or in the growth points, people are coming up and they are eager to go in the primary elections. But at this moment in time, we have identified the reserved seats for women in the local authorities and in the parliamentarians. So at the moment, some of the women are saying they are going to contest each other, and other seats we are going to contest with men. But we have said all those local authorities and all those seats for the 2013, which we managed to go for the election, even those constituents which we lost to the ruling party, we are saying that is where we are going to start with. So all those seats which were contested by women in the last election are reserved for women, and all the women are going to challenge each other. And for others, we are going to challenge with men. But, by the end of the day, some of the women are going to lose to men, but those who are reserved for women, we know automatically whoever is going to win is on our advantage because those are reserved for women. But I know by the end of the day, we wanted to achieve the 50-50, but I don't think we are going to meet the 50-50 because in other areas, women did not even apply.
Okay, if you can just hold on there, Mai Karenye, star, as you heard from Mai Karenye herself. She's saying some of the women in the rural areas did not apply because of fear and intimidation. But I understand we have a caller, Mankomo, who's on the line from the UK.
Yes, siyakwamukela kuhlelo, Mankomo.
Oh, thank you so much.
Yeah, ungasiphathisa sinikumbono wakho ngalolu dabo lusegudwini.
Yeah. Let me just answer what he was saying, just to support that about the woman getting that fear. Or I don't know whether when they asked the woman to bring their CVs, are they not considering education as well?
Hello, Mankomo. You can actually speak directly to Mai Karenye. Mai Karenye, muripo here pa nariapa. Mankomo, pane zvavada kuvhunza panyaya yemadzimai vekumaruwa.
All right. Mai Karenye, ndani kumbira kubvunza kuti since madzimai muchiti vari kutya kuti vamwe havazokwanisi kuzvimirira vanotya kuti misha yavo ichaparadzwa kana kuti vacharohwa kana kuti vachadii. Since iyezvinezvi nemaonero atiri kuita vanhu havasi kurohwa like before, hamuna kukondida here education yevanhu kuti pane munhu anogona kuti ndongoti ndodawo kupinda kuti ndimiririre lese mashona rendwesi kana kuti ndive MP kana ndive councillor kana kuti whatever ku parliament ini ndisinawo dzidzo yekuti ndinono kwanisa kuitawo debate nekutakura zvataurwa nezvadzoka because pamwe panenge pachida chirungu iwa uchigone asi iwo ruda kuita mutungamiriri hazvisiri zvere
isu semusangano weMDC tiri kunyatsotaura pachena kuti kunzi uite councillor kana kuti uite MP hazvidi madegree asi haizivi nyaya yekuti iwewo ukanzidzidza wonzi usadzidza tinoencouraja zvechokwadi kuti kana wapindawo muposition yedecision making unofanira kuzvikudziridzawo panzvimbo yedzidzo yako nechii asi hazvisiri izvo zvinonzi munhu kana usina kudzidza hauchakwanisi kukwikwidza mune position yaunoda chiripo chatinoencouraja ndechekuti munhu wese anobvumirwa kushandisa mutauro waanoda kana apinda muparliament unobvumirwa kutaura nechishona unobvumirwa kutaura nechirungu unobvumirwa kutaura nemvevere or any language yaunoda saka izvozvo hazvidziri izvo zvingakutadzisa kuenda kudare reparliament nekuti variko vatori kuparliament pari zvino vasina kana kusvika o level but achikwanisa kumiririra mhuri yekwake achikwanisa kuteerera achiuya kuparliament achidzokera nezvinhu zvaanenge atumwa saka iyoyo haiziri nyaya yekuti kana uchinzi hauna kuenda kuchikoro hauchakwanisi kumirira vanhu unokwanisa asi hausiri munhu wekuti unoti kana waenda wozaukwanisi kuwedzera dzidzo yako unowedzerawo dzidzo yako edzigo nekuti historically madzimai mazhinji havakaendeswa kuchikoro vanakomana ndivo vaiendeswa kuchikoro saka isu semusangano tinoti iwe unokwanisa kumiririra vanhu kana wapinda kana usina kunyambopinda pachigaro unobvumirwazve kungoti udzidzero mbijana mbijana kuti uwanise dzidzo yako kuti inge tiwedzerwa asi haiziri nyaya yekuti haukwanisi kumirira vanhu kana usina kuenda kufom four kana kudzidza
aiwa mashoko makukutu tinokutendai mainkomoka nhasi takutombokukatai because tasara nenguva shomanana toda kumbotipedzei nevanyarikani vedu kuitira kuti timbovabvunza pane zvatiri kuda kuvhunza
singakuvuyela kuwe njalo nkosikazi Mativenga ungasichazisela ukuthi kubandla lenu le-PDP njengoba kuyini elibambelelo umkhankaso kakhulu kuyini elikwenzayo ukunanzelela ukuthi inani labesifazana liyalingana labesilisa kuzikhundla zokukhokhela
esakwenzayo esingathi kubold into eyatshengisa ukuzimisela kwethu laphana iparlament ibize ama-secretary general awamabandla ukuthi bazosayina basayinele ukuthi into le-50-50 bakholwa ngayo and bafisa ukuthi ibe implemented usecretary general wethu wahamba wayasayina on behalf of i-pledge yokuthi i-50-50 njalo ngifuna ukuthi ngicasise ukuthi i-50-50 ngumthetho so ngabona kusehlula kuyabe kusephulwa umthetho so silesifiso sibili esokuthi kube labomama abaningi abangena ekukhankaseni ukuthi babe ngabantu abamela kukhansili kuphalamenti kusenethi lazo zonke iindawo ezokumela abantu elizweni sileni imihlangano eminingi ohlanganisela wona lowo esawenzayo sibambane lamanye amabandla okukhuthaza ngoba phela lapha esikhona esingakwenza ukukhuthaza ngoba umuntu ngeke wamdonsela ukuthi ubuya kuphela uzofaka ibizo lakho esingakwenza the little we can do is to encourage ukukhuthaza kukhuruzira
kodwa sesizwile nje ukuthi abesifazana ikakhulu abemaphandleni bamadolonzima abanye bayisaba ukuthi bencintise bona libakhuthaza njani njalo liyafika yini emaphandleni omunye umlaleli uthe kathi liyafika yini emaphandleni omunye uthi indaba lisehlukanisa abantu ngobulili
ngoba omama nxa sebekhuluma ngamalungelo abo abantu bagijimela ukukhuluma ukuthi selehlukanisa abantu kathi nxa omama bebandezelwa ukhwayethi kakhulu okokuthi awusezicabanga ukuthi kulabantu ezimbabwe so thina asikunanzi lokho okwabantu abathanda ukujimela izinto ezenza ukuthi sithule. Asisoze sithule ngamalungelo abomama. Ngithanda ukuthi emaphandleni siyahamba kakhulu kunje sonyalungisela. Ngemanje nizakwenze vungu emareserva sibuthanise omama sibakhuthaza lathi sithangela ukuthi uma wazethu bangaki asebefakile amabizo abo ukuthi babe ngamakhansila. And lethuba elihle ukuthi as i-People's Rainbow Coalition omunye othisa ukuthi abe yi-MP yevungu constituency lapha kwele Midlands umuntu wesifazane. So emaphandleni siyafika but izinto zokusebenzisa zona lezo ezihlupha amalunga ethu lazo ziyahlupha thina inkokeli. So siyabe sizama kodwa sizama singelazo izinto ezenza ukuthi sisebenze ngokuphangisa njalo sisenelise ukuya ezindaweni ezijiyeneyo.
Yes, siyabonga. Interesting. The People's Rainbow Coalition, she's saying they are there in the rural areas encouraging women to participate, although they lack resources to carry out some of the, you know, campaigns they would like to instill there in the rural areas.
Let's hear from Maika Renye. Maika Renye, tukunzwa hapo kuna Mai Mativenga, varikuta orosha, varikuta kumaruwa. Kuimise MDCT, jiri nyore ere kutiku madzimai. Ingofu, tirai madzimai kana uti madzimai, tudauti mupinda hapa pa 50-50 hapa. Jiri nyore ere, ni kuti vangovane ngevachida ukufu, tirai wovaruma.
Ya, jiri nyore pakuti. Munukazi anoti anewo pfungwa dzake asi chandakaona ndeche kuti pakufamba kwatiri kuita mushure mekunga tavadzidzisa kuti tiri kudawo kuti vakakwikwi vakaisa ma CV awo semadzimai kumakanzela kwawo nekuma MPs kwawo tigovapawo rutsigiro asi by the end of the day dzidziso zhinji haidi kuita tasindana nesarudzo. Dzidziso zhinji inoda kuita ichine nguva yakati wande kuitira kuti titi kana tofamba pfungwa dzedu dziri pamwe chete. Asi pari zvino nepetala tatove kutoziva kuti vari kuda ndevapi vasiri kuda ndevapi taakuchingodzidzisana kuti munhu pauchange waakunovhota pari kumira mai vekupati kwako pari kumira muyuti pari kumira baba zvese zvichienda zvakadaro asi kune kwese kwataka identify tichiti kuku ndokwemadzimai aiwa hatisi kumboita dambudziko madzimai ari kuzvitambira nemufaro kuti at least tawanawo kuwadhi redu remadzimai tawanawo kuma MPs kwetu kwemadzimai saka madzimai ari kufara kuti at least tinenge tiine mareserved seats atinonokondesa tiri tega semadzimai anenge akwanisa kupinda muprimary iroro akahwina tese towirana naye nekuti ndiye atinenge tawana uye munhukadzi saka pari zvino hakuna kana challenge yekuti muadzidzi muati uyu ndiye kandidheti renyu rechidzimai kana kuti iyi ndio siti yenyu yemadzimai.
Aiwa Maika Renye, apo ndoti tinotenda chaizvo, nguva yedu ndo yadyanana tapererwa nenguva. Asi tinokutendai Maika Renye veMDC, chairperson weMDC yavachamisa, uye zvetsanga tina Mai Abigail Mupambi veHashtag This Constitution. Star, who did we have?
Yes, vonge njalo unkosikazi Lucia Mativenga, yena ukhokhela iPDP, nguye ukhokhelayo lapha and wekhuluma eseGweru. Njalo olivalelisayo sithandekile Mhlanga, ngisithi asihlanganeni njalo ngolwesine oluzayo lapho sizabe sikhuluma khona ngeziphathelane labesifazana ku asihluzeni bomama.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying let's meet again next week here on the Women's Round Table where we speak about issues affecting women. Have a very good night. Well, Star, I think today we have time, so we can just maybe, I think the big question was, are women mandated to vote for other women, or the women that they're voting for have to know what they're doing?
Yes.
What's your take?
Actually, Mativenga did answer that question, that this is a campaign, so they are encouraging the women to do it. It's not like it's at gunpoint or anything.
I think that's the big question, and you know, we ended off on a very high note. Thank you so much, Star. And thanks to all our valued listeners and those that were following us on Facebook. We really, really thank you. Sorry we're not able to acknowledge all of you today, but thank you. And please don't forget to join us again next week.
Bye-bye.